ndofunga kuti misangano yese miviri yafamba zvakanaka ende vanhu vangava neexcusism yakakwana ende vachida kuti vanzwe kuti Mai Mjuru chii chaanotaura maererano nemaelections ari kuuya. So aiwa ndofunga yafamba zvakanaka yese.
Saka chii chavanga vachinyanyoudza vanhu apa Mai Mjuru, chii chavaroda kuzoitira vanhu vakasarudzwa kutungamira nyika?
Zvavataura ndezvokuti ivo vanofunga kuti development ngaiitike kuwadi, ngaitange kuwadi, ende kansila asarudzwa haasi boss asi munhu ari 70 yevanhu. So iye achafunga kuti kana apinda mukutonga achatarisa zvikuru wadi newadi. Ndizvo zvaanga achizvitaura nezvokuti anofunga kuti ndipo panotanga devolution of power, nokuti constitution yakaitwa muna 2013 especially nezvinhu zvisina kuitika, iye anofunga kuti nguva yakwana kuti zvinhu zvacho zvakadaro zviitike.
Ko tichitarisawo panyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka, sei vari kuti vanhu vanofanira kuva votera zvii zvavanoita kuti vagadzirise nyaya yeupfumi?
Ya, zvavataura nenyaya yacho iyoyo ndezvokuti Zimbabwe ine hufumi hwakanaka hwakakwana, asi zvaita kuti tive vanhu vane poverty yakadai ndezvokuti utungamiriri wanga uripo since 1980 wanga uchiba zvinhu zvazvinofanira kuti zviende kunodevelopa vanhu. Ndaizvozvo anofunga kuti iye akapinda zero tolerance to corruption and zvinuyo zvese zvatinazvo zvichashanda kuti zvishandire munhu aione munhu ari kumba kwake kuti aiwa manje development yasvika kumba kwangu. Aiita reference neBotswana kuti maminerals avo anoshandira vanhu veikoko.